Ndino kuchingamiza ine mufaro vatereri pano pa Let's Talk ngati kurukurei. Nasi taita rombora kanaka ndina amai maibei mazodze avo vanoita zvekusona vari mu South Africa. Uyezve vachigara kunzvimbo inonzi Naizna uko vari kuti vakatarisana nedambudziko rekubvira kwemoto kwatakanzwa kuti kwakawanikwa iko kuchikonzera kuti vanhu vakawanda vemunzvimbo iyi vatarisane nekurasikirwa nedzimba nezvinhu zvavo. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai mazodze.
Mazvita henyu.
Titsanangurirewo kuti muri kunzvimbo ipi imomo muSouth Africa uyezve kuti kwakamira sei.
Nzvimbo yatiri inonzi Naizna iri pakati peCape Town nePE.
Zvii zviri kuitika kunharaunda yamuri kugara iyi?
Kunharaunda yatinogara uko kwakatanga moto. Moto iyi unonzi wakabva kune mamwe mapurazi anonzi Karatara uchibva wapinda nemunzvimbo inonzi Brandon on Sea. Kune dzimba dzakakura chaizvo ikoko, saka dzakatsva kutsva kuita marasha chaivo chaivo. Saka vamwe varungu vanogara ikoko havasisina dzimba kutaura pari zvino. Ndobva moto uyu waramba uchingoenda uchipinda nemune nzvimbo inonzi Belvedere, ukazodzamara wapinda mutown. Mutown umu pane chikoro chinonzi Naizna High. Chakatsva but idhomu chete rakatsva, noti nzvimbo yakakura. Saka uri kungoramba uchingobvira uchingopoteredza town yacho.
Saka imi kwamunogara hamusi kutya here kuti uchasvikawo kwamunogara?
Iko zvinoizvi pane rubatsiro rwatiri kuwana. Vari kuedza zvikuru kuti vadzime moto uyu. Tiri kutoonawo mahelikopta ari kungotenderera ne vamwe vanodzima moto vakabva kune dzimwe nzvimbo. Saka hatichanyanya kuti pane vakatsvirwa, pane vakatsvirwa nedzimba kusara vasina kana chimwe. Nhasi kwava kune matrucks auya ane mbatya nezvekudya nezvekupfeka zvevana nezvevanhu vakuru, magumbezi zvakawanda vari kubatsira. Nemvura yekunwa zvabva zvangoitikawo kuti mvura hakutosina. Saka vari kubatsira even mamills ese.
Pane zvizvarwa zvezimbabwe here zvamambonzwa kuti zvakasangana netsauna iyoyi? Nekuti mataura kuti kudzimba hombe, asi kungadai kune vamwewo vanoshanda mudzimba umwe. Pane zvamambonzwa here?
Ehe, pane vamwe noti kana uchishanda kudzimba hombe pamwe unenge uchigarawo nemamwe malocation madiki aya. Pane vamwe vatorasirwa nemapassport nemadocuments macertificates. Nokuti kana uchienda kubasa hauzivi kuti zvichaitika, unenge wangovhara paunogara. Saka pane vamwe vanhu vatorasirwa nemapepa akakosha.
Saka vanenge vasangana nedambudziko rakadai vari kubatsirwa here nemapurisa emunzvimbo yenyu?
Ehe, unenge uchifanira kuenda kumapurisa nokuti even kana uchida kuti utsanangure zvakaoma, nokuti unenge usina kana duplicate maybe kana kuti photocopy. Unenge wakachengetawo mumba imomo. Saka zvese zvikatsva idambudziko, unofanira kungoripota kumapurisa upiwa tsamba yekuti ufambe nayo.
Pane zvamuri kuona zviri kuitika imomo muSouth Africa, pane zvii zvingadzidzwe neZimbabwe dai dambudziko iri rainge rakaitikira kumusha?
Zvinoda kuti vanhu vashande pamwe chete kubatana, chinhu chakakosha. Ndadzidza hangu kuti munomu vakabatana, nekuti hapana ari kushayiwa chekudya, hapana ari kushayiwa chekupfeka. Vanhu vese vari kubetserwa.
Vari kubatsira ava ihurumende here kana kuti makambani kana kuti vanhuwo zvavo? Ndiani ari kubatsira?
Zvakasangana, nokuti pane hurumendewo vari kubatsira nemakambani akaita sana Shoprite. Unongoona mazimotere kweShoprite ari kupawo supu makuseni nezvimwe zvakadaro.
Asi hapazobudi here vamwewo makoronyera ari kuenda kunotora zvinhu ivo vasina kunge vakatarisana nedambudziko iri?
Hapashaike, nokuti hauzozive kuti akatsvirwa ndeupi asina ndeupi, asi zviri kufamba zvakanaka.
Pane mazwi eshingiso here amungataurirawo vamwe vangadai vari munzvimbo yamuri iyi vakatarisana nedambudziko iri?
Zvinongoda kuti tizvise kuna Mwari, nokuti ndivo vanoziva. Nokuti moto uyu wakakura ende moto uyu uramba uchingodzoka. Saka hatizivi kuti kutadza kudzimwa zvakanaka here, nokuti nzvimbo inoiyi haisi kunaya mvura. Uye kunonzi pane mimwe miti iri munzvimbo inoyi inobatira moto nekukurumbidza inobva yaita kunge yakutofutidzira ende chimwe chinhu chakakanganisa imhepo kwangu kune mhepo hombewo isingaite yaibva yaita kunge yakukuchidzira saka waitongoona imba ichitsva kwenguva diki diki asi tinongoti vanhu ngavangonamata kuna mwari kuti vatibatsire nekuti hazvisi nyore
aiwa tinokutendai amai mazodzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei
zvakanaka
chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.